This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina ndira 8 2015.
Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Ndini wenyu Blessing Zulu, ndichiti hezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Chandiri kutaura nyaya yekuti yasvika nguva yekuti maZimbabweans tese tiise musoro pamwe chete, nokuti ndinofunga kuti kazhinji vanhu tinowanzodividana kuti ava ndevezano, ava ndevemdc. But iye zvino ukatarira kuti zvechokwadi, hapana here anoona kuti tikabvunza vanhu vese vari muno munyika vanoziva kuti izvi ndo zvakaipa.
Mutungamiri weMDC vatsvangirai vokurudzira kuti paitwe musangano wekugadzirisa matambudziko atarisana nenyika.
Nhasi uno vapaza dzimba dzese vakapedza zvokuti vatora vari kuti muyama vakapaza muyama vari kudzoka vachitora huswa vachitisha zvese, kana vakaona pane plastiki vari kupisha.
Mapurisa anonzi ari kuenderera mberi achityora bumbiro remitemo nekuputsira vanhu dzimba kumazowe kuti amai Mugabe vatore rimwe purazi ririko.
Vagari vekuchikupa ndiwakasungwara vatorwa kuenda kudare nhasi. Vasiya kutapinda mudare magete avo vaachema-chema kuti vanopedera mhosva nezi muchirungu maprosecutors kuti vanhu ava vakutombokodzere kutombokumira mudare rezimhosva, nekuti kodzero dzavo dzinochengetwa pasection 50 subsection 8 rebumbirija redu rakachorwa.
Magweta ari kumirira vagari vekuchisumbanje pamwe nevachuchisi vanotenderana kuti mapurisa haana kubata zvakanaka nyaya yevagari vekuchisumbanje vari kunetsana nekambani yeGreen Fuels.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vachitaura nevatori venhau pamuzinda webato ravo paHarvest House muHarare nhasi.
Mutungamiri weMDC TV Morgan Tsvangirai nhasi vakurudzira kuti paitwe musangano wemapato ose zvematongerwo enyika, vedzisvondo, vemabhizimusi pamwe nevemasangano anoshanda akazvimirira kuti patsvagwe nzira dzekugadzirisa zviri kunetsa munyika. Mutoro wedu wenhau Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitaura nevatori venhau pamuzinda webato ravo paHarvest House muHarare nhasi, vatsvangirai vati vari kutarisira kuti musangano uyu uitwe mukati memwedzi miviri iri kutevera, uye vanoti mari yacho yekuunganidza mhomho yevanhu kuti vazeye matambudziko akatarisana nenyika pari zvino yatovapo. Vatsvangirai vanoti vachakokawo mapato ose zvematongerwo enyika kumusangano uyu, kusanganisira bato riri kutonga reZANU-PF.
Chandiri kutaura nyaya yekuti yasvika nguva yekuti maZimbabweans tese tiise musoro pamwe chete, nokuti ndinofunga kuti kazhinji vanhu tinowanzodividana kuti ava ndevezano, ava ndevemdc. But iye zvino ukatarira kuti zvechokwadi, hapana here anoona kuti tikabvunza vanhu vese vari muno munyika vanoziva kuti izvi ndo zvakaipa izvi, izvi ndo zvaoda zvinofanira kuti zviitwe izvi. Convergence conference yatiri kutaura iyi ndeyekuti munhu wese, whether ndezvematongerwo enyika, whether ndezvemapato anoita zvei, ngaauye kuconference ikoko tinzwe maideas ekuti zvinotoita sei nyika paisvika payasvikapa.
Hatina kukwanisa kunzwa divi reZANU-PF panyaya iyi sezvo mutauriri webato iri vaSimon Kayamoyo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo, asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaSidney Masamvu vanoti zvinogona kunetsa kuti ZANU-PF iende kumusangano uyu.
Izvo zvingadai zviri kutaurwa neMDC zviri rogwara rakanaka. Handingaoni ZANU-PF ichienda pamusangano wakadaro, zvikuru sei vakanangana nekuti ivo vane urongwa hwavo hwezimaseti hwavainahwo hwavada kutevedzera.
Vachangirai, vati upfumi hwenyika husisina kumira zvakanaka, zvekuti mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe havafanire kunge vari pazororo zvinhu zvakaita manyama amire nerongo munyika.
Apa ndopanotoda kutoti kana uri mutungamiriri wenyika, utosunga dzisimbe nokuti nyika zvinhu hazvina kumira mushe.
Zvichakadai, vatsvangirai vasvora mudzimai wemutungamiriri wenyika, amai Grace Mugabe, avo vanonzi vakakonzera kudzingwa kwemhuri dzinodarika mazana maviri kumazowe nezuro, kuti vagochengeta mhuka papurazi ranga richigara vanhu ava.
Izvo hazvifaniri kutombosekererwa, nokuti kana munhu wani aine pfungwa dzakadaro, handifungi kuti ipfungwa dzinoita kuti vanhu veZimbabwe vagosekerera zvinhu zvakadaro. Nyaya yezanu PF nenyaya yeminda munoziva kuti zvakangoitwa chimhirizhonga. Wangoda anongotora paanoda. Zvichirai zvekuti zvino hakuna kutedzera mutemo, nekuti vanhu ivavo vakaprotektwa nehigh court kuti havafani kubviswa.
Magweta ari kumirira vanhu vakadzingwa ava anoti ari kugadzirira kuendesa nyaya iyi kumatare edzimhosva, sezvo dare repamusoro rakambotura mutongo wekuti vanhu ava havafanire kudzingwa papurazi iri vasina kupiwa pamwe pekugara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo nhengo yepolitbureau yezanupf vamunyaradzi po mangwana, tikavabvunza kuti vanoona sei mashoko avatsvangirai ekuti vagare pasi vataurirane.
Hatigoni kudaidzwa kumusangano wokudzidziswa kutonga navatsvangirai. Tatonga Zimbabwe takatanga kuigwira isati yavapo, tikaigwira kusvika taisunungura. Zvido zvavanhu tozviziva. Every 5 years tiri kuelektwa navanhu, iye haasati adiwa navanhu zvokutonga nyika, saka haagoni kutidaidza national dialogue yokutonga nyika.
Koka vamangwana zvinonzi nevamwe chara chimwe hachitswanyeinda zvichinzi mamiriro aita zvino, panenge pada kuti muite mubatira pamwe chuma chemuzukuru.
Isu dambudziko riri kuikonomi masanctions. Hakuna chatotaurira namuno chinogadzira ikonomi kana masanctions asina kubvisa. Saka hatina need yekutaura namunhu nokuti you are not addressing the real problem. Problem yenyika yedu yezvitarafu zvatakatemerwa navapambe pfungwa. Zvidhera ngaitwe repealed. Kana zvidhera yabviswa, ino vanokonzeresa kuti investors asaya munyika, inokonzeresa kuti tisawana malines of credit yekuti tisimudzire ikonomi. Ndo zvinhu zvauraya nyika. Zvaakakonzeresa yetsvangirai ngaaende anotaura namabritish aite national dialogue navo.
Nhengo yepolitbureau yezanupf vamunyaradzi po mangwana vari parunare muHarare. Mapurisa nhasi anonzi aenderera mberi achiputsa dzimba dzevanhu vari papurazi remanzou kumazowe, iro rinonzi riri kuda kutorwa nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe. Mhuri dzinodarika mazana maviri dzinonzi dzasara dzisina pekugara. Izvi zviri kuitwa hazvo nemapurisa, kunyange hazvo dare repamusoro rakati vanhu ava havafaniri kubviswa panzvimbo iyi. Hatina kukwanisa kutaura nemapurisa kanawo ivo amai Mugabe. Mukuzeya nyaya iyi tabata mumwe mugari wepapurazi iri vamishek madamombe.
Nhasi muno vapaza dzimba dzese vakapedza zvokuti vatora vari kuti muyama vakapaza muyama vari kudzoka vachitora huswa vachitisha zvese, kana vakaona pane plastic vari kupisha. Ende izvozvi nhasi muno pane chikafu chapazirwa muZimbabwe kuti 5 tons dzadziri mumba dzangu dzapazwa dzese.
Mungati pane mhuri ngani ipo papurazi apa?
Papurazi apa mhuri dziripo 200 families dziripapo.
Muri kuudzwa here kuti muri kuendeswa kupi?
Hakuna kwavari kutiudza, vari kuti dzokerai kwamakabva. But taane makore 14 tiripo, rino ndeiti 16 tiri papurazi ipapo.
Saka vanhu vari kurara pai pari zvino kana muchiti zvinhu zvese zviri kuputswa?
Vari panze neyana tiri kutorara panze. Apa zvikoro taatatosadzira vanawo nzvimbo tikuti vana vedu vachadzidza vari ipapo. Tikange tarima izvozvi hatina kana pokutangira kana nekuti ndei dzese taataisa pasi, mari yose taisa pasi, tichitiridzira kuti isusi tikakohwawo ndo patinowana nekuti tinorarama nekurima. Asi zvinhu zvese zviri tiri kuzvitisiya hatisi kutomboziva, saka taakutongoti
kana vakakonzerwa kuti ndourai nekuti hapana kuzvirudzisa pasiya ndei dzacho hatina chikafu zvina nemvura saka zvangofanwa kufa.
Vamisheki Madamombe mugari wekumanzo kumazove vanga vari parunare kumazove kwakare. Tabatawo gweta revanhu ava vatonderai Bhatasara vanova nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Isusuwo zuva rese rapera tichingomhanya tiri mushishi rekuti tigadzirise mapepa ekuti tiende kukoti nemapepa aya tinoda kuti tiafaire mangwana makuseni koti ichingovhura.
Ndianani vama akuendesa kumatare apa?
Apa tiri kuendeswa ivo vanhu vaye vakange vapiwa order nedare rehigh court against basically the minister of home affairs, the commissioner general of the police and the minister of lands and rural resettlement. Ndo vatiri kuendesa kudare tichiva tivashora dare nekuti havasi kuudza maofficers avo kuti havasatyore matems ecourt order.
Gweta revanhu vari kuputsirwa dzimba kumazowe papurazi remanzou vatonderai Bhatasara vanovawo nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare.
Vakafanobata chigaro chegurukota runoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu vaWalter Mzembi nhasi vazivisa kuti vashandi vose vehurumende vachange vava namari dzavo dzemabhonasi nemusi wa23 mwedzi uno. Mutorodo wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
VaMuzembi vati kunyange hazvo hurumende iri kunetsekana nekuwana mari, yakazvipira kuona kuti mushandi wayo wese apiwa bonus. Vati nhasi vavimbiswa nebazi rezvemari kuti vanamukoti navese vanoshanda muchikamu chinoona nezveutano vachabhadharwa mabonus avo musi wa14 mwedzi uno, uye vamwe vese vashandi vehurumende vasati vawana mabonus vachapiwa mabonus avo musi wa23 mwedzi uno. Hurumende iyo iri kunetsekana nekuwana mari yakatadza kubhadhara vashandi vayo vese mabonus munambudzi sezvaino sita makore ese, uye yakakwanisa kubhadhara mauto mapurisa nemagadhi cherechete. Varayiridzi vakatopiwa mabonus avo mukutanga kwesvondo rino. Mune imwewo nyaya, vaMuzembi avo vakasanobata chinzvimbo chegurukota rezvekuchengetedzwa kwezviwanikwa vati vese vanoda kuziva nezvekuchengetedzwa kwemhuka nezviwanikwa munyika vanofanira kutaura nehurumende kwete nevanhu vasiri muhurumende. Vati masangano ari kuda kuti Zimbabwe irambidzwe kutengesa nzou kunze ndeaya aiwana mari apo Zimbabwe yange yakatemerwa zvirango zveupfumi neEuropean Union, uye vavekita ruzha zvichitevera kubviswa kwezvirango izvi. Vati kubviswa kwezvirango kunoreva kuti hurumende yave kuchiita basa rayo, izvo zvave kutsamwisa masangano aya. VaMuzembi vazivisawo kuti vapindura masangano ese akavanyorera achitsutsumwa nezvekutengeswa kwenzou, vakati vanovimba kuti vachanzwisisa nyaya yeZimbabwe.
Saka tinofungidzira kuti mhinduro yatapa vakatinyorera mwadhiyo yakakodzera kuti munhu wese ane chokuita nenyaya iyi azviverengerega. Vanenge vasina kugutsikana tinovatambira namaoko maviri kuti vauye kuZimbabwe vazozvionera vega machengetedzere etinoita mhuka muno. Tiri pamberi kupfuura nyika dzese muAfrica panyaya iyi yokuchengetedza mhuka.
Vati Zimbabwe ine nzou dzakawanda chose kudarika dzainokwanisa kuchengeta. Vakati semuenzaniso, munzvimbo yeHwange neMatetsi mune nzou dzinosvika zviuru makumi mashanu nezvina, asi nzvimbo iyi ichikwanisa kuchengeta nzou zviuru gumi nezvishanu chete. Vati izvi zvinokanganisa mamiriro ezvinhu pamwe nekukanganisa dzimwe mhuka, vakati ndosaka vari kutengesa nzou kuti vawane mari yekuchengetedza nzvimbo idzi. Vati vanoshamisikawo kuti mamwe masangano ari kuchema-chema ari kunyika dzakaita seAmerica, France neAustralia, vachiti nyika idzi dzine mhuka dzakawanda chose dzakabva kuZimbabwe nedzimwe nyika dzemuAfrica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Zvichakadaro, sangano reHospital Doctors Association ratumira mashoko kuvatori venhau richiti harisi kufara zvachose nedanho rehurumende rekunonoka kuvapa bhonasi. Sangano iri rati zvaitwa nehurumende chisionekwe mudziwebwe. Tabatawo sachigaro weZimbabwe Nurses Association Harare Chapter vaEnoch Dongo kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Ari kubva kusvika izvozvizvi mashoko aya, saka we need to sit down as an executive province, then we decide the way forward. Because as you know, kuti vakambotipa kasecular kaitaura kuti musatuka vangatatipa kasaka hatwasi taita yashoma.
Musangano uyu uri kuitwa riini?
Mangwana makuseni.
Saka kusvika pari zvino hapana danho ramati matora?
Kusvika pari zvino hapana danho ratatora. Zvichakamira zvakaita sezvakaita izvozvo.
sachigaro wesangano reZimbabwe Nurses Association Harare chapter vaInoch Dongo vari parunare muHarare.
Vagari vekuchinyamukwakwa kwechisumbanje vatanhatu vakasungwa nemusi wechipiri vachipomerwa mhosva yekuparadza zvinhu pahondo yemuganho nekambani yeGreen Fuel vabuda muusungwa nhasi mushure mekunge magweta avo awirirana nevachuchisi kuti nyaya yavo haina kubatwa zvakanaka nemapurisa. Sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights, iro rine nhengo dzanga dzichimirira vagari ava, rinoti vachuchisi nemagweta vawirirana kuti nyaya iyi idzoserwe zvakare kumapurisa kuti anyatsoferefeta, uye kana achizoda kuti nyaya iyi ienderere mberi vanozogona kuita izvi nenzira yekushandisa masamanisi. Vagari ava vanoti vaSamson Mugovera, vaKazi Mugovera, amai Chipo Chiripinda, amai Vaina Ndlovu, vaEdmond Ndlovu pamwe navaHassan Simango, kusanganisirawo mwana ane makore maviri, vanga vachitarisirwa kumiswa pamberi pedare rechisumbanje Magistrate Court nhasi. Vatanhatu ava pamwe chete nemwana uyu vanonzi vakarohwa zvakaipisisa vari mumaoko emapurisa, izvo zvinonzi zvaitawo kuti vachuchisi vabvume kuti vaendeswe kunoonekwa navana chiremba. Tabata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira emafunda kuti tinzwe mafambiro aita nyaya.
Zvaitika kuchisumbanje ndezvekuti vagari vekuchisumbanje vakasungwa ava vatorwa kuenda kudare nhasi, vasi vasati vapinda mudare magweta avo kubandington mumungu namuzvare pedika vagadza vachema-chema kune vanotendera mhosva nezvi muchirungu maprosecutors kuti vanhu ava vakutombokodzere kutombopfuvira mudare redzimhosva nekuti kodzero dzavo dzinochengetwa pasection 50 subsection 8 rebumbiro idzva redu dzakachurwa, nekuti bumbiro redu rinoti vanhu havafani kuchurwa kodzero dzavo kana vachisunda. Saka vachema-chema kuti vagari vekuchisumba njavo vakarohwa zvisingaiti vari mumapurisa, zvekuti vamwe avo mifananidzo yatinayo yaionekwa nemagweta vakazara neropa, vamwe vacho vari pamambuche zvikatadza kutofamba chaizvo. Saka maprosecutor azowirana nemagweta kuti vane hundowo husina kunyanyisa kuita zvakanaka, saka dhoketi iri mapepa ngaambodzoteswe kune mapurisa, mapurisa amboiongorore zvakare mapepa avo kuti amamira zvakanaka.
Vasungwa vakazokwanisa here kuwana mukana wokunge vachienda kuchipatara vachionekwa naana chiremba?
Magweta achema-chema kuti apa papolice station panapa musoro mbare zvamine naropa vana vanga varatwa vakakwanisa kuenda kuchipatara chinonzi St Peter's Mission Hospital. Ikoko vana kwanisa kuwana rubatsiro kubva kuna medical doctor, asi vakangokwanisa kuwana kuti zviremba zvavo zvingosungiwa nemabhandeji. Asi tinofara kuti nhasi vatinobata navo, tinoshanda navo, vari kuronga kuti pavasununguwa kudai vakwanisa kuenda kuna maX-ray nekutariswa kuti vakakwara zvakanyanya kusvika papi, asi vari kutyirwa kunzi kukwara kwavakaita kwakadzanisa zvikuru.
Vanga vari mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira emafunda vari parunhare muHarare neStudio 7.
Makateerera kunepfenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Vateereri, munokwanisawo kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne15455 kHz pa shortwave.
Tinodawo kukuzivisai kuti chirongwa chenyu chava neFacebook page. Endai pa www.facebook.com/voa.shona. Tinodzokorora zvakare Facebook page yedu www.facebook.com/voa.shona.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mauto emuFrance anoti ari kutsvaga mukoma nemunin'ina vari kufungidzirwa kuti ndo vakaita mabasa eugandanga vakauraya vanhu gumi nevaviri muguta guru renyika iyi neZuro.
Vakuru vakuru wehurumende yeIndonesia umo makawira ndege yeAirAsia Flight 85015 munyanza yeJava vanoti vari kukanganiswa nedutu mpengo remhepo kutsvaga ndege iyi. Pavanhu zana nemakumi matanhatu nevaviri vainge vari mundege iyi, mitumbi yevanhu makumi mana chete ndiyo yawanikwa kusvika pari zvino.
Makateerera kuStudio 7 munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Zvichakadaro, sangano reRed Cross rinoti ratanga kupa rubatsiro kuvanhu vakawirwa nedambudziko remafasha memvura avo vakaputsirwawo dzimba nemidziyo yavo. Muri dzinodarika mazana masere dzakatarisana nedambudziko iri. Red Cross inoti yaitawo chikumbiro chemari inosvika zvuru mazana maviri kunze kwenyika kuti vanhu kwanisa kubatsira vaibatsire. Tabata mutauriri weRed Cross vatekmo mazuruse kuti tinzwe zviri kuitika.
Kutanga nezuro takatanga kuchiendesa rubatsiro kunzvimbo dzakadambudziko remafasha kumashonaland west province nekumashonaland central. Saka nzvimbo dzakawana rubatsiro dzinosanganisira pamuzarabani, maarea dzakasanganisira Nambire, ana Mukumbura, then touya kumashonaland west. Chakatarisa nzvimbo dzinosanganisira Mucheri village kwaZimbabwe. Nhasi rubatsiro rwuramba ruchienderera mberi. Panguva imwe chete tichiitawo kuti tione kuti rubatsiro rwuku rwatingapa chinda nemadambudziko avakasangana nawo. Saka mavolondia zveredzoko ari paground.
Muri kutsvaga mari yakawanda zvakadii kubva kuInternational Red Cross Fund uku?
Tikutarisira dii zvatinazvo mutsvaga mari inopfuura iyo 200,000. Apa patikutarisa nedambudziko rakarita sangana ropari zvino inogona kupfuura, nekuti muchaona kuti mvura inogona kunaya zvakare kubva paweekend apa kutichitora nemanzi akirikubva kudepartment.
Mutauriri weRed Cross vatekmo mazuruse vari parunare muHarare.
Kusamira zvakanaka kwenyaya dzoupfumi munyika kunonzi nevakawanda ndicho chirwere chichatemesa musoro hurumende pamwe chete neveruzhinji mugore rino, sezvo pachinzi pari kushayiwa mushonga ungachirapa. Dambudziko remari iro rainyanyoonekwa kumakambani madiki neari pasi rinonzi pari zvino ratandirawo nemutsinga dzehurumende, izvo zvave kuita kuti itadze kana kuziva kuti vashandi vayo ivapa mihoro yavo riini. Vashandi vakawanda vehurumende nanhasi vanonzi havasati vawana mari dzemabhonas, izvo zvoita kuti vakoti navanachiremba vanyunyute. Mwena yemari yaisimbocherwa nehurumende yakaita semangoda nezvimwe zvicherwa inonzi yave kuomerwawo, zvave kuita kuti hurumende ingotarisa kubva kumari dzinowanikwa kumatoll gate. Vamwe vanoongorora zvoupfumi pamwe nevezvematongerwo enyika vanoti dambudziko iri riri kuramba riripo nekuda kwemitemo yakadzikwa nehurumende pamabatiro ayo nyaya dzemabhizimusi ekunze anoda kuzosima mari dzavo munyika. Vamwewo ndo vari kuvenga uori muhurumende nemumakambani kuti ndihwo hwawandisa wadzikisa waita kuti mupeta uvave. Mukuziya nezvemamiriro ezveupfumi, tabata nyanzvi mune zveupfumi vamasimba kuchera ava vanoshanda nesangano reCenter for Disability and Development pamwe navaCharles Mutasa ava vanove nyanzvi mune zveupfumi pamwe nezvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira. Totanga kunzwa kubva kuna vakuchera.
Ichokwadi kuti vanhu vari kuchema, tiri kuona kuti mari inenge isiri kunyatsokufamba zvakanaka. Asi tikanyatsokutarisa pane mudzi wedambudziko inyaya yeupfumi hwacho nawe, kuti muchirungu tinoti this is a B&A time economy. Upfumi huri kusimbaradzwa nematengerwo edoro nematengerwo eairtime. Upfumi hwakadaro hunonetsa kuti hunge huchikwanisa kugusa vazhinji, nekuti hazvisati zvaamboitika kuti doro nenguva yekufona ndo zvinoita kuti upfumi hunge huchifambira mberi zvakanaka, huchikwanisa kugutsa vakati wandei.
Vamutasa, maonero yenyu panyaya yemamiriro ezveupfumi?
Ndinoona tiine dambudziko nekuda kwezveupfumi, nekuti makambani mazhinji akavhara nemamwe achiri kungovhara. kureva kuti veruzhinji havana kwekushanda avo vari kuedza kuzviriritira vachitengesa vane dambudziko rokuti vanenge vasina mari kana chokutengesa chacho chaicho chinenge chichinetsei nekuti vazhinji vanotoenda kunze kwenyika kundohodha ikoko.
Vakuchera, hurumende ingapinzwawo sei mumatambudziko aya?
Makambani ataurwa ari kuvhara nekushayikwa kwebasa nevashandi kwataurwa navamutasa. Zvimwe zvachona zvinokonzerwa nezviga kana kuti mitemo yehurumende inoita kuti upfumi hunge huchifambira mberi, atingati magovernment policies. Saka tinofanira kutanga taitika nechekuti hurumende inofanira kunge ine mitemo inokwezva avo vanoda kuisa mari mungava mumakambani nemune dzimwewo nhoridho dzekurarama nadzo kuti vange vachikwanisa kuisa mari dzavo pasina kugununa kana kusagutsikana kana kusavimba hurumende. Dambudziko rataita ndere kuti hurumende yedu inenge yaratidza kusavimbika kubudikidza neimwe mitemo yainoisa, imwe inombunikidza vanhu kuti ngavatipe 51% nezvimwewo zvakadaro. Mitemo yakadaro inoita kuti avo vane mari dzavo vangava vemuno kana kuti vangava vekunze kwenyika vasava neshungu, vasava nechidakadaka chekuisa mari muupfumi hweZimbabwe.
Vamutasa,
ndingati dambudziko hombe ririmo muZimbabwe nekuda kwezveupfumi riri maringe nekusava nechokwadi chezvichaitika mangwana, zvikuru sei kune vane mari dzekuti vauye vachibatsira kutanga makambani, uyezve kunyangwe kuvarimi varipo iko zvino havana yatingati chokwadi chokuti munda wawainawo nhasi vachagara wainawo. Saka izvozvo zvinoita kuti vanhu vasaisa mari yavo kana kuti vasanyanya kushingairira zvikuru kuita kuti nyika ibudirire pane zveupfumi.
Vakuchera, hurumende inotarisirwa here kuti inge ichibuda pachena ichitaurawo chokwadi kuti haisi kukwanisa kuwana mari, zvinhu zvakamira zvakadai, muri kuona zvichiitika here izvi?
Ndinofunga vasina masa vanobuda vachitaura kudaro, asi ndo zvatanga tichivakurudzira vasina masa kuti vave nemari hunge makambani akawanda akavhura makambani iwo achibhadhara mitero kuhurumende. Ndambotanga ndichitaura inini kuti makambani anoita nezvekutengesa doro eDelta nemakambani anoita nezvekutengesa airtime yeConnect ndo makambani makuru aripo ari kuisa mari yakati wandei kubhadharwa kwemitero.
Vamutasa,
ndinofunga kuti tingangotarisa nyaya yekudyidzana kwatinoita nedzimwe nyika nemamwe masangano ekunze anowanzotibatsira nerubatsiro rwemari zvakaita sema atinoti madonors kana kuti vana World Bank nana IMF.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi nezvematongerwo enyika vachausi Mutasa. Manzwa zvakare kubva kunyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7.
Muchirongwa chedu chelive talk chewomen's forum nasi ina 8:30 p.m. tiri kutarisa matambudziko emvura awira madhorobha akawanda munyika.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext message panamba inoti 001-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Munogonawo kufona panamba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutaure pa live talk.
Sezvo nguva yedu yapera rakai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi.
Mutungamiri weMDCT vaMogen Tsvangirai vokurudzira kuti paitwe musangano wekugadzirisa matambudziko asangana nenyika.
Mapurisa anoenderera mberi achityora bumbiro remitemo nekuputsira vanhu dzimba kumazowe kuti amai Mugabe vatore rimwe purazi.
Magweta ari kumirira vagari nevachuchisi vekuchisumbanje votenderana kuti mapurisa haana kubata zvakanaka nyaya iyi, nekudaro vanofanira kuti vagari nekambani vagari pasi vataurirane.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Chris Kande naJonga.